Masangano aya atora dano iri zvitevera dano rakatorwa neZEC iyo yakaburitsa zviri pamutemo mazita evanhu gumi nevashanu vari kutarisirwa kutora zvigaro zvakasiyiwa nenhengo dzeMDC Alliance sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha kuti dai ZEC yambomira urongwa uhu kudzamara nyaya dziri kumatare dzapera.
Sekuziva kwedu nyaya idzi dziri ku Supreme Court. Saka dai ZEC yanga yamirira kupera kwenyaya idzi. Kunyanya nokuti pane nyaya idzodzo pane imwe yacho yandingati ana Tabitha Khumalo yakanga yatopuwa yatinoti provisional order yokuti nzvimbo basa racho rimbomiswa kusvikira nyaya dzapera kunzwika mumatare.
Izvi zvatsinirwawo navatakunda tsunga avo vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reelection resource center. Vatsunga vanoti semaonero avo urongwa uhu hunofanira kumiswa wozoenderera mberi kana zvikwata zveMDC zvapedzerana mumatare edzimosva.
Kujura vanhu muparlament nyaya dzacho dzisati dzapedza kutongwa mumakoti mumatare dzemhosva pato neproblem because koti ikazobuda ichiti mawithdraw nemariko aya akaitwa zvisiri pamutemo then tinenge tapapi futi.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati vakashamiswa chose nemazita akaburitswa neZEC vachiti nhengo dzavo dzakadzingwa ndidzo dzinofanira kudzorerwa muparamende. Vakurudzira nhengo dzebato ravo munyika yese kuti dzinyorere kuZEC dzichiramba mazita akaburitswa neZEC.
Vana veZimbabwe havatenderi kuti mavhoti avabirwe nemutoo wakaita seuwu. Saka vana veZimbabwe nyika yese across uyu kwese kumaprovinces kwese varitori busy izvozvi kunyora maobjections kumisa kuba neumbavha weZANUPF vari kuita kuburikidza neextension yavo iri kutungamirwa naKupenda Monzora.
Asi munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti mutemo uri pachena nekuti bato rakabvisa vanhu muparamende ndiro rinodoma vanhu vanotora zvigaro zvacho.
Saka nyaya iripo ndeyekuti isu takabvisa vanhu muparamende zvikabvumwa neparamende ava vakasagutsikana vakaenda kukoti isu tikanoonekwa nekoti kuti tanga tiri correct bato rabvisa vanhu muparamende ndiro rine mvumo yekuisa mareplacement. Tikaisa mareplacement iwayo zvikaongororwa neZEC zvakare kuti mareplacement atataita akanga ari pamutemo somuenzaniso vanhu vanofanira kunge vari maregistered voters vanofanira kunge vari vemumaprovinsi imomo vanofanira kunge vasiri vanhu vari insolvent kana kuti vanhu vane nyaya dziri kumatare edzimhosva.
Pataenda pamhepo mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoile Silaigwana vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi mumwe mushandi mukuru asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti ZEC inokwanisa kumisa urongwa huchete kana ichinge yaudzwa kuti imire kuita izvi nematare edzimhosva chete. Ati pari zvino hapana mutongo wedare unorambidza ZEC kudoma vanhu vachatora zvigaro zvevanhu vakadzingwa muparamende neMDCT. Vakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vanotarisirwa kutora chigaro muNational Assembly uye mutauri wavo vaKaupan Pugeni vachienda kuSenate. Vamwe vachapinda vakanyoreswa zviri pamutemo neZEC vanosanganisira Yvonne Winfield Musarurwa, Lindani Moyo, January Sauke, Memory Munochinzwa, Lwazi Sivanda, Sipo Mokone, Molly Dorothy Yovu, Tamani Moyo, Gertrude Moyo, Pini Odenga, Chief Yovu, Numalanga Kumalo, Nateti Chisoro Chengwe. Muchiziviso chavo muGovernment Gazette, sachigaro weZEC Justice Priscilla Chigumba vakati vose vanopikisa chiziviso chavo vanofanira kuendesa nhunha dzavo kuZEC musi wa4 Gunyana usati wapfuura. ZEC haisati yadoma mazuva achaitwa mabai election ekusarudza vanhu vachamirira maconstituency ane nhengo dzakadzingwa. ZEC sezviri kuita pamwe mapazi ehurumende iri kutevedza mutongo wakapiwa neSupreme Court wekuti Muzvare Kupe ndivo vanofanirwa kufanobata chigaro chemutungamiri weMDC kudzamara bato iri raita extraordinary congress yekutsvaga munhu anotsiva mushakabvu vaMorgan Tsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.